manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yete pasirese hapana vanoita profit ukatasika dzose pakuzvibatira nezvekungobatana badana vachida maalliance.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti haifaniri kutengeswa.
Misave reforms tine zvimapara statewo zvirungodya mari vana e Zimbabwe kwataakuisa vakwacho vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato repdp vatendai biti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi kuenda kunyika dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose nyika yese business rendega haritiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyarinati connectivity kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika kugrematorist. Basa rendege nderokuti iko kazhinji katona kubatsira kwarinota panyika zvinobvira mumuna mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabusiness kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekunoinvesta kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit ukatasika dzose pakuzvibatira nezvekungobatana batana vachida maalliances nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumbe andikutaura navo vaBlessing tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nadzo mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanota mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kampani yedu yeAir Zimbabwe yanga isisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe amungati mabalansi shiteni tichitarisana navamwe nokugadziridza zvakafanana naizvozvo zvati kutaura pamusoro pazvo kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo ndeni request yedu yokubatana navamirenge vazere attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makampani akawanda atiri kutaura navo but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tigora kuti tingagona here kupinda ite partnership namamwe makampani fananidzana nezvinoitwa nedzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo tabatawo vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato repdp vatendai biti vanoti Air Zimbabwe nemamwe makambani ehurumende uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa. Vanonzi vachina masa vaya vakoniwa hakuna kana mari kana mabond note acho vakambochidzira navo hausi kumawana ba. So it's a crisis state. So ama mbembe akaimbwa nawo mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo abiti?
The very simple thing, we need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzi zano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nika haisi kuproducer hii. Nika haisi kuproducer. So kana tisi kuproducer, hatukwase kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anonzi ma export. Kutuwa ne mari yekunze kwe ime nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline. Pada unyanzi kurana economy. Washa yika iwao. So that's the second thing. We need fiscal discipline. We need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics. The day granji taura. Kuti, we eat what we kill. Tikabata gonzo, tunojika mbela ama zinodikama. Tikabata okanzo, tunojika kanzo. Zvinewo rubata kambeva woita expenditure yenzou ama elections ariko commander agriculture yamatanga nayo commander economy yamatanga nayo is just an instrument ye arbitrage. So management of the economy is key, and the biggest problem ye crisis yaitika from 2018 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol zvatinazvo zvanasi SI 64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoita izvi. Chechi four, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zviri kungodya mari, vana eZimbabwe kwataakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of zvimaparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwiri vorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita vachi kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo maveterani kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nechada kuzokutengera hembe, iwewe nechada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isu tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzo tsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kutishatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti uti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu saizvo kuti kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magarira akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya. Iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti toti kudi.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndaakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzotaurazve aidha pamusoro pehondo kana pamusoro pavo, nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rusigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutonga reZANUPF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano ava vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukatarisa maaccounts akashowana reserve bank mari yeroom bank i2% yetotal deposit, zvichireva kuti madhipozita akaitwa nevanhu mubank $6 billion. Mari irimo ine hard cash inokwata kunotorwa imomo i2% inova tichingati close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirame kunotora mari kubank i6 billion imomo ine $300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukatarisa mareport ereserve bank anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari inokwata kuti mwedzi upere zvichitenga zvinhu zvose kwenyika. Ndoti hakune ma-backlog e6 months. Makambani akaapply kuti vatenge zvinhu zvose kwenyika e6 months hazvitovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu zvose kwenyika unofanira kutanga watsvaga cash yaunodhiposita mubhengi ndoruzaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati body notice ikauya ichagadzisa mari zhinji yakagadzirisika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuafrica nemuzimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo haritarisi kumashure zvinoita kuhigh school kuprimary kuti kana wafoita macorrection kana mwana ari grade 1 aita correction sei mapolisi nega asikaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero kuti nyika isina mari chii. Mari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndivo vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo masosodze mari iwa haiwi nekuprinta zimudhola. Yakaiprinta zimudhola inongopepereka kuenda musango haina zvatibatsira nekuti hakuna kurembera zimudhola. Kunya iye vacho arida kuti aone zimudhola mangoti haaridzi zimudhola acho. Saka tino iye ada kuti ndinoda zimudhola hapana uda zimudhola. Haunga sozve dambudziko ka reZimbabwe nekupfurira zimudhola haina zvatibatsira. Hakuna kune nyika 33 nyika 33 dzakashandisa US dollar dzapinda matambudziko rakafanana nendakapinda navayo. Hakuna kana one yakatanga kugadzira kuunza nyika mari yacho kuti kwacha zvisa zvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vati vanhu vasagadzira zvigadzirwa izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndokutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chene zvakanaka iri doing business. Hazvitombodi kuenda kuna godoboi. Tokwata kugadzirisa kuti tiexport. Now isusu Zimbabwe tisitagatega panyika 33 dzakashandisa kumari kunze kwenyika mari yavo yadonha. Zvinongowanza mari isu itoti sudzokaren. Mari isina zvita. Ndokuti bondi noti makanzwa imari bondi noti. Zvikuitira kubhondi zvinhu zvichakataura izvo muna mei gore rakapera kuti richabhinwa izvo rakubhinwa South Africa mangoti yaita hanzi kwai ukaunza bhondi noti harisimagiri riri kusimagirwa bhondi noti riri kubotswana South Africa Zambia Mozambique munhu echiuya ari pamusiri anopuwa bhondi noti voti vakuenda kumusha o mari yekumba kwenyu endai munoshandisa mari yekumba inondochinjwa ivo marandi otoshandisa South Africa ikoko. Chagona hapana jira rebhindura changadai akaita angadai akatinomboda bhondi noti iyoyo randi yaitosvika munyika manje randi kusara kumesina bhondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro vanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mtawariro mapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divirawo panyaye kuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dzirikurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mungoti ukavhara mombe. Kusine kumba kuona mangwana kusimo. Pamunozoronda ronda mutsvaga mombe yakafamba chii. Mwana mombe yakatozviwa ikasikimia. Yakabviswa nyama yakasiwa mabhonzo. Vakomana vacho vasiya vabayira mapanga kumusoro. Nekumakumbo.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iro rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti mhondoro ngezi inonzi kumuloto village 3, muloto village 3, nemuroza nemuloto village 2, magogoros, inonzi magogoros state primary.
Saka kusvika pari zvino hapana ati asungwa?
Hapana ati asungwa, havangashingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazodzoka akatora mombe dzere usiku akauraya mazindani. Vakamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yacho nanhasi hapana kana zvapi zvaitika. Asi zviri kuitwa nevanhu vemumabhucha varipo apo mumapurisa.
Mukati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya umbo une huripo hwebhuchi yakaonekwa yakatokwa nemunhu. Naiyewo munhu wacho anenge achitotaurawo kuti itai kana muchiti munoroya, itai murundukuwa muchiti ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibhireya patoipedzirai munhu.
Vanhu ka vakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoona kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa ipapo. Mapurisa ari mumudhiri rwekudiwa kwemombe kuti iwo wabigwa mombe wacho ukatoiripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa chaizvo kana ndisine kumanishi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Iye vanhu vari kutirai vamwe vari kutisvedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvika imbwa vakavadzochema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane chingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Ya tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi dzakauya dzavakirwa nedzimba nevemabhucha kuwanda kwaita vanhu muchiko ndiona sekuti ndezvimwezvo zviri kuonesa kuti ndekudiwe izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Ya kungoti vakuru vedu kuno kweparamende kuvaona kwacho kunonetsa. Ndinoenda vakata vambovhotera.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Mike Gava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndodzoti ndivatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakubatumwa vakuvawirawo zveodhita yemapurisa.
Mugari wekumhondoro vaDumisani Mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavelas Mhlanganya uyo achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance, CNRG, ine maheadquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mati munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vachi vazhinji vava havawane mukana nekuti vapinzwa mumabasa nenhaya yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagents ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuuza pundutso mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabudise kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapollutwa kana kuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumuyu saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo zvikona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vakuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai
inini ndisati ndabatana necnrg ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi women's coalition in zimbabwe yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei asi takaona kuti tabatana necnrg madzimai anogara mumamining community vanga vasina platform atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining madzimai anowanzobudiswa ndoo madzimai vagara vane migodhi yavo asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai inogona kushandura upenyu hwevanhu tikaenda mumamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti marodzi acho akacherwa hakuna mvura yakachena mamining companies acho kuti ugare pasi navo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi uyewo vashandi vanogara mumamining community havana mukana yekuti vakwanise kufoma yatingati workers community saka tavaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining community tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternatives ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza bundutso zvakaita seagriculture ongororo yedu wavakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate murukuru edu, tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pastudio 7 kwazuva yateredza
Vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo unechekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchiwandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanya nevana vedu baba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu padare tinotone maprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngati mirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutaura kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi vagokova
I think china mwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechina mwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva vanozviita izvezvi zvinhu zvinofanira kuva nenguva yazvo saka kana china mwari tiri kuratidza kuti tiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziya kwatinochiita inonzi pachirungu cultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchina mwari
dzimwe tsika dzamungatiodai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irimo kudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana mazamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandanga
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai ivi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tiriuara pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda dzatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing gulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa. Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.